Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1/2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City, ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights yokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure vanopikisa vairi kuramba ichisunga. Asi hurumende inoti ine humbo wekuti pane vamwe vari kuronga kukanganisa musangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Veruzhinji munyika vari kugunununa kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhumwa yeUnited Nations panyaya yekurwira kodzero dzevanhu kana kuti UN Special Rapporteur on Human Rights Amai Mary Lawler vakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti isunungure Muzvare naMatai Kwekweza vaRobson Chere vanova munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAtuz nevamwewo vakasungwa nemapurisa nezuro. Amai Lola vakupakurudziro iyi padande mutande ravo reTwitter. Mapurisa akasungawo vamwe vagari vekukariba mushure mekuratidzira murunyararo vachikurudzirawo kuti hurumende isunungure nengo dzebato ravo reCCC dziri muusungwa kubva musi wa16/10. Vaimbotungamirira bato reCCC vaNelson Chamisa vakanyorawo padande mutande ravo reX vachishora kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu uku pamberi pemusangano weSADC uyo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vati hurumende ine humbowo hwekuti pane vamwe vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC, vakatiwo vanhu ava vachasungwa pamwe nevavati vari kuvapa mari yekuratidzira. Mukuziya nezvekusungwa kwevanhu nemamiriro akaita zvinhu munyika, Tabata vachamisa.
Ndiano zvimashura chine manezi achifambisi kuti mavara acho aonekwe. Asi kandiyo maitiro edindingwe, kana richikweva vamwe roda kuti hande paruware, kana rokwewa ronzi ati paloni panotapira kana pane kapeti, aiwaka. Ngatizvisei kuti nyika ino ine matambudziko makuru. Vanhu havangaroerwi musaga, vanhu havangangoiswi kuiswa kuita kafira mberi kana kuiswa musingi senyoka yaurawa.
Munorevei apa vachamisa?
Vanhu vane kodzero dzokuratidzira, vanhu vane kodzero dzokuratidza zvavasiri kufara nekuti semazira munoita vazulu. Chinonzi hurumende vanhu, hurumende nyika vanhu, mambo vanhu, mutungamiriri vanhu. Asi kana mutungamiri akubudisa tsvimbo, makano nezvamboko nemboma naTS Moko nemotokari dzamunoona dziya chidzingira vanhu kunyaya mazenga nevamwe vese vanotsvaga kuraramawo zviri pachena nokuda kwokuti kuri kunzi kwauya SADC, mutungamiri weiyi anenge abhinya, unenge amuka chibhengenene kuita dushura. Izvozvo zvinhu zvakashata zvikuru kana ari mutungamiri anenge ari mutungamiri webanga. Zvino dambudziko rataita nderokuti tina baba mumba vari kuti votora upfu hwevana kuti vaende kunotengesa kuti vatenge mhasa yemuenzi. Muenzi ari kuuya kwemusi umwe chete achidzokera kumba kwake. Ko vana vachararama nei zvamatengesa hupfu?
Totarisawo vaichamisa zviri kutaurwa nehurumende kuti totarisawo zvairi kutaura hurumende kuti iri kuti pane vamwe vanhu varikuda kuvhiringidza musangano wesadhaku ine kudaro ndosaka vanhu vari kusungwa.
Chakatovhiringidza musangano wesadhaku ndiwo iyoa saba vari pa mukoma wangu wesikasi. Ndiye akavhiringidza nyika nekuti maitiro akaita sarudzo handiwo. Kana iyo sadhaku yacho inoziva kuti handiwo. Kana ehi inoziva kuti handiwo. Vese vatungamiri venyika vari kuuya inyadzi nekusvoda. Kungoti vane svoda nezvikanganwa hama havo asi vese vanozviziva nokuona kuti munyika munomu chakaitwa hachisi chinhu chinotarisika. Kungoti havagondi kuti vazoshayikwa pagungano rakaita sero asi munhu wese anozviziva. Naivo vacho varimo vezanu pf vanoziva kuti zveshuwa hama yavo iyi haina utungamiri hwakabva muvanhu.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Veruzhinji munyika vari kugunun'una kuti zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kuRussia gore rapera hazvina zvazviri kubatsira nyika nekuti havasi kuzviona zvichishanda. Asi hurumende yazivisa nhasi kuti zvikopokopo izvi zvichatanga kushanda mwedzi uno. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakatenga zvikopokopo izvi nemari inodarika mazana matatu emamiriyoni emadhora asi veruzhinji havasi kuona zviri kuitwa nezvikopokopo izvi. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti hurumende inofanira kutenga zvinhu zvinobatsira kana kusimudzira veruzhinji. Vati havasati vaona zvikopokopo izvi zvichishanda basa razvakanzi zvichaita sekutakura varwere, kushandiswa nemapurisa pamwe nekubatsira panguva dzema tambudziko akaita semafashamu.
Kureva kuti zvikopokopo zvakangogara hazvizi kusanda nezvatakange tataurirwa kuti ndo zvazvisange zvichibatsira nazvo vanhu. Saka izvozvo zvinodzoka zvotambudza mukati mevanhu maringe nemapriorities anenge aripo achiitwa nehurumende.
Vanoongorora nyaya dzemagariro akanaka evanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza kuti vanhu vanotambura kuenda kuzvipatara vaita tsaona mumigwagwa asi zvikopokopo izvi zvisiri kuita basa razvakatengerwa.
Ziponze vanodzityaira vacho vari kudhobhodzidziswa basa kudzinotyairwa sei nezvimwe zvakadaro asi tinotoona kuti itsanangudzo dzisina musoro wese. Zimbabwe nevatyairi vemahelikopta vakawandisa vachinoshamisira nemahelikopta akatengwa kuRussia.
Asi vachitaura muHarare nhasi gurukota rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana Dr. Douglas Mumbeshora vati zvikopokopo izvi zvatanga kushanda vachiti zvakatora nguva kuti zvishande sezvo vachairi vendege idzi nevarapi vange vari kudzidziswa kushandisa ndege idzi.
Tiri kuda kutanga nemaviri patiri kuita SADC Summit tinenge taane maviri ari kushanda. Tozoisa mamwe maviri kuBulawayo.
Vaendera mberi vachiti vanhu vachange vachibatsirwa nezvikopokopo izvi pachena. Vachitaura pamusoro pezvikopokopo izvi mumiriri weRussia muZimbabwe vaNikolai Krasilnikov vati nyika yavo ine ushamwari hwakadzama uye iri kubatsira Zimbabwe kuti ishandise maambulensi emuchadenga kana kuti Zimbabwe National Air Ambulance Services. Vati kana chirongwa ichi chikabudirira muZimbabwe chichatangwawo mune dzimwe nyika dzemuSADC. Vanongora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti hurumende iri kushandisa mari yakawanda ichida kuratidza vekunze kuti yakarongeka asi iyo isina. Vanoti havaoni hurumende ichikwanisa kushandisa zvikopokopo izvi nekuti zvinoda mari yakawanda.
Zvayo nemakosi ari entailed nokumaintaina ndege idzodzo inini handione zviri zvakakodzera especially at a time when Zimbabwe needs to think seriously about an economic turnaround strategy ino reduce debt burden and ichallocate more money into the pockets of the consumer or creating more jobs.
Gore rapfuura hurumende yakabatana nehurumende yeRussia yakatenga zvikopokopo kubva kukambani yekuRussia yeRostec muchiwande pasina kuitwa tender izvo zvakatsoropodzwa neveruzhinji. Zviko zvikopokopo gumi nezvisere zvatove munyika Zimbabwe inonzi yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri uye zvikopokopo zvese izvi zvinotarisirwa kunge zvari munyika gore rinouya risati rapera. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust eva Samson Muzenda vanoti vari kufara zvikuru kuva muchirongwa cheMandela Washington Fellowship gore rino. Chirongwa ichi chinounza vechidiki vemuAfrica kuAmerica gore rega rega chichikokerwa nehurumende yeAmerica. Marvelous Nhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamuzenda kuti tinzwe zvizere.
Tinoshanda kuvandudza upenyu hwevechidiki tinyanya kushandira tiri muSaka District. Ngati kubva zvatashanda iyi tatibatei nemadonors akawanda zvikuru sei, sapoti yedu inonyanya kubva kuhurumende yeAmerica. Ngati tichitanga takatanga kuwana rubatsiro kubva kuhurumende yeAmerica muna 2018 for small grants, then izvozvo tiri kushanda futi zvine USAID tichiimplementa program muSaka District yekuvandudza ravamwe vechidiki.
Mungati imi chirongwa ichi cheyadi chakubatsirai sei muzvirongwa izvi zvamunoita batana nemamwe masangano ekuno kuAmerica mataurai?
Ndingati chakatibatsira zvakanyanya zvikuru pakutanga kutodzidza kuti ndingatungamira sei, uyezve zvekare chakandibatsira futi kudzidza iyi mamwe maprograms ari kuno kwekuti tingakwanisa kutora tondosvikawo toisawo kwedu kwatiri kushandira ukoko. Zvikuru sei pane inonzi social enterprising yakakadzidza pana ndakandira attached inonzi paorganization inonzi PECAM, zvokuti vane mabhizinesi avo iwo avanenge vachiita then vachizokwanisa kusapota basa ravo pachavo. Saka ndezvimwe zvandakadzidza izvozvo kuti isusu tinokwanisa kunoitawo saizvozvo kuitira kuti tisaramba tichitsvaka funding but tinokwanisa kutsvakawo nzira dzakaita saidzo dzokuti tikwanise kubatsira vechidiki munharaunda matinenge tichishandira foto.
Zviri nyore here kushandira kumaruva semunhu wechidiki uyezve muchishanda nemamwe masangano ekuno kuAmerica mataurai?
Tingati kumaruva kwatoshandira uku kusinyore as such, asi kuti sekudzidza kwatakatoita through yale ikoko kutinenge takatodzidzawo mamwe mastrategies chaivo kuti kana tichishanda mumaruva ndezvipi papi mastrategies atingaita kuti tikwanise kuachivha maresults edu atinenge takatarisira. Saka ya ndinoti kubva patinenge dava kuenda iko zvino tinenge takuonawo zvitsva zvatakadzidza kuti tizame kuti basa racho niringe richiita nyore kushandira.
Mukuru wesangano reTaruro Youth Development Trust eva Samson Muzenda vachitaura vari muno muWashington DC naMarvelous Nhlanganya uye weStudio 7. Mapazi ehurumende pamwe nesangano nemasangano akazvimirira oga anosanganisira Mercy Corps akaita musangano kwaMutare nemusi wechitatu achizeya dambudziko rezvinodhaka zviri kushandiswa zvakanyanya nevechidiki munyika. Sydney Saizi anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakaitirwa mumusha unogara veruzhinji wesakubva uye musangano uyu wakapindwa nevana vezvikoro zvemuguta reMutare zvinopfuura gumi. Mumwe vevapa humbowo pamusoro pekuipa kwakaita kutora zvinodhaka ndiva Wellington Musodza.
Madrugs kwatora takatora ari mashoma, but isi angozotora akawanda. Pana takatora madrugs ndatanga kupara Musa, ndipo ndatanga kukomita makraimu. Ndatakatopera Musa shoma, Musa doko mashoplifting chirokana Musa doko, bari vanhu vakazotora madrugs ari so hard, ndopana apara Musa dziri sochi dzakakura dzinoti Musa dzinopara nema high risk manotorious ndozotanga kupara. Zamanazonoti hakuna kwandira neupenyu hakuna bosipesi panatora madrugs tikapara Musa naenda kujeri.
Mumwe mugari wemaMutare vaLuku Kadepete vakaudza Studio 7 kuti vari kukungura kutanga kwavakaita kunwa uye kuputa zvinodhaka sezvo zvakavakanganisa basa ravo range rakanaka uye kuparadza mhuri yavo.
Madrugs inini handainyanya kushandisa azomutoriro guka pamusoro peguka inini ndakandiriwe fodya zvimbwa mbanje all sorts of, but in the main one was
Mastrong Aukao Nanaguk.
James Matsure, awo vanoshanda nesangano reYouth Alive Mamutare, vakayambira vana vechikoro vange vari pachiitiko ichi, nevamwe vose vechidiki kuti vasazvikanganisire remangwana ravo nekutora zvinodhaka.
Drugs are not good for you at all. Nekuti medzisiro yacho yava addiction.
Mumwe mushandi wemubazi rezveutano vaFilipi Makorombindo vakati zvinodhaka zviri kunyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, guka, mutoriro, bronkli kana kuti brongo, crystal meth nemafuta anoshandiswa pakutsvukisa ganda. Vakati pachipatara cheVictoria Chitepo pari kufiwa nevanhu vaviri zuva rega rega chikonzero chakarerekera mukushandisa zvinodhaka. Mutikitivha vasemutogara vakati mapurisa ari kuita nepaanogona napo kuvhara mikoto yose inotengeswa zvinodhaka zviri kunze kwemutemo. Mumwe mwanasikana wechikoro akataura neStudio 7 Makanaka Stole anoti akadzidza zvakawanda pamusangano uyu.
Asitadzidza kuti madrug nokwadza upenyu hwemunhu, future yake needucation. Nekuti vanhu vakatanga kuita zvemadrug, future yavo nelifespan yavo inokwanisa kuita doko kudarika zvainoexpectwa kuita. Uye madrugs anovhiringidza urongwa hwemunhu kuti instead yekuti aite zvinhu zvakanaka, munhu anokwanisa kuva violent.
Muzvare Otilia Makwarimba, avo vanoshanda nesangano reMercy Corps, vakati donzvo regungano ravakaita raive rekupa dzidziso kune vechidiki muzvikoro kuti vanzwisise njodzi zvekutora zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.
Kuru vanoti ngaibviwe paruzhinji. Ndozva tinoita pa Studio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu, tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muine nitavo kaNcube tichizeya nyaya dzevechidiki ndichiti let us connect muchirongwa The Connection.
Go pachitatu apa.
Tiri tose muchirongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu mutungamiri Nkomo.
Kuchina kunei.
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganyahuye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanganyahuye.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook ne pa web page inoti www.voashona.com.
Vakuru vanoti chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu zvave kuitika munyika apo vanopikisa hurumende vave kumbunyikidzirwa kodzero dzavo pamberi pemusangano wakakosha weSADC. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe pamwe nevamwe vakuru muhurumende nemuZANU PF pasina kupa umbo wakati tsvikiti, vari kuti pane vanhu vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Mugozi anezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane Invest of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza pamwe nenhengo yeZANU PF mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore. Atangane kubvunza vaGore kuti vanoti kudii nekunyunyuta kuri kuita vamwe vana veZimbabwe.
Ini ndinoti havana chavanoziva vanhu. Havati kuziya nechakabva nyika nyika iri kuenda ine zvazviri bani ezvazvanga zviri kare. Nyika yedu yezvinezvi tiri kufara nemutungamiri zvinga naEmmerson Mnangagwa president wedu.
Mazwa zvataurwa navaGore izvo vaMukonza.
Hongkuti achinzwa asi ndinoda kuti nditi tikatarisa kusungwa kwavatimba nevamwe vavo nekuzvika kwatanzwa nhasi hazviratidzi chimiro chakanaka pamusoro pekubatwa kwekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Tine vanyarikani vari kuuya vatungamiri venyika dzemusadhec vanoti kutii nenyaya dzakawanda wanda idzi, uyezve tikuona kutanike kakuwedzera sekusungwa nekakushungurudzwa keve vanenge vachioneka sekuti vanopikisa hurumende kana kuti masangano anenge akazvimirira yatingati muchirungu civil society. Saka izvozvo hurumende ndatingwarire vaenzi vari munzira kudai kuti haiwedzere kusvibisa zita rayo pamberi pevaenzi.
Vagore, hanzi hurumende haifanira kunge ichisvibisa zita rayo pamberi pevaenzi. Munoti
kana zvatakakura isisu nana baba vedu takanga tichivatwaradzi pamberi pevabereki kana pakwayavaenzi kana iri nhumbe kana pari chii taite kuerera vabereki vedu zvavanotaura. Kune nhumbu dzevanhu dziri kuberekwa nezvino inyaya yemuteriro. Kune vana vakuru chavo vanotiita muteriro vatiri kuteerera zviri kutaurwa. Isu chatiri kuda kugara zvakanaka munyika medu sezimbabwe tina mheremhere. Kune vari kutsvaga umheremhere vanoita kutunga ndiri zvisina basa. Chatinoziva izvi nezvakanaka zvatiri kuitirwa zvekuti tigare zvakanaka tinorara hope dzakanaka tinoswera zvakanaka zvemheremhere zvavari kutaura titongonzwa inova tiri kutaurawo vatiti hatina chatiri kuona.
Profesa Mukonza, vana voregedzwa here vachiswaradza sezvatsanangurwa navagore izvo nekuti pane vaenzi vana voregedzwa vachiita zvavanoda?
Kwete handizvo zvandiri kureva vakandeni asi ndirikuti kana matatu anopikisa vaakusungirwa nyaya dzisina tsarukano zvinosiya chimiro chenyika chisina kumira zvakanaka. Ngatirambirei kuti Zimbabwe inotonga nemutemo. Zimbabwe inotambira utongo hwejechetere. Utongo hwejechetere chimwe chinoratidza kuti huripo inyaya yekuti panenge paine mazvi kana kuti panenge paine vaya vanenge vachipikisa vasingashungurudzirwe kuti vapikisire hazvibudi zvakanaka vapamberiri.
Vagore, tinoona kuti vazhinji vari kuchema vachiti vari kungosungwa ndevemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu asi vezanup f vari kusiyiwa vachiita madiro ajojina. Munoti
anopikisa ka haasarire zvakanaka zvinoitwa iye munhu anenge achipikisa saka haana zvaangamboitwa anoda kuramba achingopikisa nekuti haana chaari kuziva ari kufunga kuti ianogona. Isi tinodiwa munyika runyararo rwatinarwo nemadhevelopment ari kuitwa nemutungamiri wenyika hazizi kuti iwo vari kupikisa vacho vari kuzi kupikisa vada kuti zviitwe sei chavakagona chavakabhoidha nechipikati chatakaona mwezvisi.
Profesa Mukonza, pane vari kubvunzwawo kuti ivo vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanozongoda kuita ruzha kana kwaa kuitwa misangano yakaita saiyoyi mikuru ine panoya vaenzi avo, sei vanga vasingazviiti nguva yesei vachigadzirisana vega sevana vanyamunhu?
Chinoitika vakadeni ndechekuti vanopikisa nevamasangano akazvimirira vagara vaine nhunha dzavo. Saka kutarisa kubva kuna 2023 pane nyaya yesarudzo isina kuzenge yanyatsotaurwa zvakanaka zvinogutsa mwana wese wezimbabwe yakangosiyiwa yakadaro inyaya dzinenge dzichishungurudza vanopikisa
nevemasangano. Vagore, hanzi hurumende iri kusarudza kuti munhu abuda mumba maani pakushandiswa kuri kuitwa mutemo. Pindura itinzwa.
Nezvekunyepa zviri kutaurwa izvo. Vanhu ivava vari kungotaura kuti rusuwa 16 August hakuna anobuda mumba, hakuna bhazi rinofamba kuenda kusouth Africa, hakuna zvakaita sei kungotsvidzira zvakanaka zvida kuitwa mumba. Hatimbozviteerera kana zvikaita sei kana vanhu vatikutungamirira vacho kumarizevha havateereri zvakadaro.
Profesa Mukonza, zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko irori vanhu vachiwirirana pakugarisana?
Hurumende sezvo iriyo yatingati baba venyika inoda kuti iratidze kuzvibata zvakanaka, iratidze kuti kana paitika kusawirirana inoda kuti ibate nyaya dzayo nenzira ichingasumudze mhepo vasingangosunge-sunge vanhu zvisina tsarukano.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa. Manzwawo zvakare kubva kune nhengo yeZANU PF mudunhu reGoromonzi vaFilimon Gore vari parunhare kuGoromonzi kwakare muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vari kumirira bato remaRepublicans vaDonald Trump nevari kutarisirwa kusarudzwa kumirira bato remaDemocrats amai Kamala Harris vari mubishi kutsvaga rutsigiro. VaTrump vari kuti amai Harris vanenge vasiri mutema chaiye, ukuwo amai Harris vachiti vaTrump vanofanira kuita gakava navo kana kuti debate. Kwasara mazuva ari pasi pezana kuti sarudzo iitwe, Scott Stenz weVOA anotipa nyaya inotevera yandinokuverengerai. Va Trump vakaudza vatsigiri vavo kuPennsylvania kuti amai Harris munhu anoda kunyepedzera kuva zvaasiri.
Kamala Harris got 0 votes. She's totally scripted, owned, and controlled by the donors and the power brokers who created her campaign and who rip off our government and make billions and billions of dollars.
Kamala hana kana munhu akamuvhotera. Anotoudzwa zvekuita nevari kumupa mari, avo vari kuda kuba mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora kubva kuhurumende.
Nezuro wakare vaTrump vainge vamboita musangano nevatori venhau vatema, apo vakati havanyatsozive kuti amai Harris munhu mutema chaiye here, sezvo amai vavo vari chizvarwa chekuIndia, baba vavo vari munhu mutema.
She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black?
Nguva yese iyi aizviti ndewe kuIndia, uye aikurudzira tsika dzekuIndia. Ndaisaziva kuti munhu mutema kusvika makore adarika paakazoti ava mutema. Saka handizive kuti munhu mutema here kana kuti ndewe kuIndia.
Amai Harris kwemakore akawanda vaibuda havo pachena vachiti munhu mutema ane midzi kuIndia. Kubva zvavatanga kutsvaga rutsigiro, vave nerutsigiro rwakangoenzana nerwavaTrump kumatunhu manomwe akakosha mukuti ndiani anokunda musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Izvi zvakabuda mutsvakiridzo yakaitwa neBloomberg News neMorning Consult. Amai Harris vari kuwana rutsigiro rwakasimba kubva kuvatema nevane vabereki vakabva kuLatin America.
So the momentum in this race is shifting.
Zvinhu zviri kuchinja musarudzo iyi, uye zviri pachena kuti vaTrump vari kunzwa kuti hazvina kuvamirira zvakanaka. Ndinofunga muri kungozviona mega.
Amai Harris vakaudza vatsigiri vavo kuGeorgia kuti vaTrump munhu anoda kutaura nezvavo vasipo, asi vasingadi kuita gakava navo mwedzi unouya sezvainge zvarongwa.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Donald, ndinovimba uchatenda kuti tiite gakava, nekuti kasezvinogara zvichitaurwa, kana uine zvinhu zvaunoda kutaura, uya undiudze pameso pangu, kwete kutaura ndisipo.
Amai Harris vari kutarisirwa kuzivisa zita remunhu achava mutevedzeri wavo mazuva mashoma anotevera, uye vanevo musangano mukuru webato ravo weNational Democratic Convention uchaitegwa kuChicago mwedzi uno kusarudza achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvinonzi zvichabatsira amai Harris kuti varatidze vavhoti kuti ndivo vari nani kuvhotera pana vaTrump. MuNorth Carolina, muvhoti Wanda Cherry anoti ari kufara nezvakaitwa nebato remaDemocrats kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vasiyire amai Harris utungamiri webato musarudzo iyi.
I'm glad that the president realized that we need somebody younger.
Ndinofara kuti mutungamiri wenyika akazviona kuti tinoda mutungamiri achiri kutemwa dzinobva ropa.
Asi mumwe muvhoti wekuGeorgia, T. Stanley, anoti haana chivimbo chekuti amai Harris vanokwanisa kutungamira nyika.
First, her being the candidate,
chekutanga kuti akwikwidze musarudzo zvinhu zvinotivhundutsa. Haana kugadzirira kutungamira nyika.
KuCalifornia, mumwe muvhoti Marina George anoti vaTrump vane mukana wakakura wekukunda.
Even with Kamala Harris coming in, anyone they put, they're not going to win. It's just
kunyangwe amai Kamala Harris vakauya, chero munhu wavasarudza kuti akwikwidzane navo haakunde musarudzo. Zviri kuita kuti bato remaDemocrats ripatsanuke nepakati nekukurumidza. Uye zvese zvavari kuita zvinobatsira maRepublican.
Kwasara mazuva makumi mapfumbamwe nematanhatu kuti nyika iende kusarudzo, tsvakiridzo yakaitwa neBloomberg inoratidza kuti amai Harris navaTrump vane rutsigiro rwakangoda kufanana.
Nyaya yandakuverengerai iyi yatumirwa na Scott Stens, VOA News.
Aiwa, tashuka kumagumo ichirongwa chedu, ndokusia imina tabuka nguwe kuna uze isindebele.